manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri chikumi 29, 2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19, ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vangosvika kuseni seni, vakutopai hapangu pesi panoshandira hapapo pacho. Kana warning zvayo.
Ah, ndarwadziwa.
Ah,
zvakaoma.
Ah, zvakaoma.
Ah, kuma 1200 ndio safa yangu ngari muno.
Enda vanopa kana warning, ndakanzozvona zviro manheru kumanoko kuma pasi 77 zvizikanzi kanzuro yavo yachitida kupanya. Vanosvika kuseni seni kuno kusvika vatopanya kare kare. Ah, ndarwadziwa.
Kanzuro yeguta reHarare nhasi yafumira kuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo panzvimbo inozivikanwa nerekuti Glenview Home Industry mumusha weGlenview 8. Chikoro cheMidland State University chamisa zvidzidzo zvichitevera dambudziko rechirwere cheCOVID-19. Vaimbo vemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vatongerwa kupika mujeri kwemwedzi gumi nemishanu zvichitevera kuwanikwa vaine mhosva yekuzvidza dare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kanzuro yeguta reHarare nhasi yafumira kuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo panzvimbo inozivikanwa nerekuti Glenview Home Industry mumusha weGlenview 8 muHarare. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe waputsirwa pavanga vachishandira vaGodfrey Machinga vati vasiyiwa vari panyanga dzamushore sezvo vanga vari kuraramiswa nekugadzira masofa vachiatengesa vari pahome industry apa. Mumwe muzvinabhizimusi angoda kuzivikanwa nekunzi Tinashe audza Studio 7 kuti vakanzwa runyereko pemadeko rwekuti kanzuro ichazoputsa asi ati pavamukira makuseni kuti vabvise midziyo yavo vawana kanzuro yatotanga kupwanya.
Izvi zvekupwanyiwa tatanga kuzvinzwa nezuro kumanheru. Tatanga kunzwa kuti apa complex pada kupwanyiwa. Tatomukuwo makuseni mushure meunge tatonzwa izvozvo. Tatozosvika zvigireta zvatotanga kupwanyiwa safe station. Patangotanga ngotuto masofa yedu nene tichunganidza mumiri kwetara uku greta chachatopwanya zvese marata mapuranga zvamurungoona saa takangomirawo totoisa zvunhu hapatorinawo.
Mumwe murume ati anonzi vatichaona ati arasikirwa nemari yakawanda zvikuru sezvo pazvinhu zvaanogadzira pasina chaakwanisa kubudisa.
Vangosvika kuseni seni vakutopai hapangu pesi panoshandira papwanyu. Kana warning zvayo.
Ah, ndarwadziwa. Ah, zvakaoma. Ah, zvakaoma.
Ah, kuma 1200 ndio safa yangu ngari muno. Enda vanopa kana warning, ndakanzozvona zviro manheru kumanoko kuma pasi 77 zvizikanzi kanzuro yavo yachitida kupwanya. Panasvika kuseni seni kuno kusvika vatopwanya kare kare. Ah, ndarwadziwa.
Mumwe mugari vaHeartlife Mpezeni vatiwo varasikirwa nezvigadzirwa zvavo mushure mekubirwa vachiti kune motikari dzatakura masofa nemibhedha yavo vasati vaputsirwa.
Kana kukanzurwa chipwanya hatizoziva kuti vanopwanya mashopu nezvirimo here kana kuti vanotanga vatora zvirimo oba zvirimo oenda nazvo ozopwanya mashopu because sofa tatorasikirwa nezvi zvatabirwa zvinotowedza kusvika kana kuma 500 zvimuma 700 zvatotoshaya masofa mubhedha zvimo iye tiri kusvika mashopu edu akapwanywa zvinhu zvedu watoba watoenda nazvo saka tizoziva kuti zvinenge zvichifamba sei ndomufambiro wazvo.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vati kanzuro yeguta reHarare yaputsa misasa yevemumabhizimusi ava nekuti yakavakirwa muberevere menzira.
Hongu tanga tichivhura nzira kuGlenview 8 kuti vanofamba nedzimotokari vakwanise kufamba zvakanaka vasingatye kutsika vari munyasi nemugwagwa uye kuti vagari vepaarea 8 vakwanisewo kufamba mudzimba marodhi avo nemudzimba dzavo zvakanaka zvisina kupiringishwa nevanenge vachitengesera muberere remayadhi avo.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare nenzvimbo dzakaipoteredza vatafadzwa mukuti vakapa yambiro kuti vachange vachizochenesa guta reHarare kuburikidza nekuparadza zvivakwa zvese zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
State University chamisa zvidzidzo zvichitevera dambudziko rechirwere cheCOVID-19. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Chikoro ichi chazivisa kuti kutanga mangwana 10:30 kuchange kusina zvidzidzo zvinoitwa paGweru Main Campus nezvishava necampus senzira yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Gwaro rasainwa nemunyori weMSU Vatinashe Zishiri, iro raonekwa neStudio 7, razivisa kuti chikoro ichi chichambomisa zvidzidzo zvose zvinoitwa pakati pevadzidzi nevadzidzisi, asi zvidzidzo zvepaInternet zvicharamba zvichienderera mberi. Taedza kunzwa kubva kumutauriri weMSU amaimirirai Mawere, asi vange vasati vapindura mibvunzo yatange tavatumira. Kuvharwa kwechikoro uku kunotevera mashoko ekuti pane vadzidzi vanopfuura 30 vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kusvika pari zvino paMSU kuzvishavane. Mumwe mudzidzi uyo asina kuda kudomwa nezita ati shuviro yake ndeyekuti dai zvidzidzo zvambomiswa, vadzidzi vaita zvekudzidza vachishandisa internet vari kudzimba dzavo.
We are worried as students pakunyarara kuri kuramba kuchiita our authorities kuti ko why vasiri kuita action so that everyone anoramba ari safe munguva dzakadai, because kuramba pakanyarariwa pasingatorwi action will result in the virus each affect vanhu vakawanda. So we are appealing to those responsible panyaya idzi dzeCOVID, vangave veCOVID-19 task force or whoever is responsible, kuti atibetserewo semastudents kuti tikwanisewo kuve safe.
Hurumende yakambomisa kuvhurwa kwezvikoro zvepasi nekuda kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19, asi zvikoro zvepamusoro zvakawanda zvakavhura, vadzidzi vakawanda vachitiswa zvidzidzo zvavo nevadzidzisi. Munguva pfupi yapfuura, Bondovi Teachers College neHarare Polytechnic zvakambomisa zvidzidzo mushure mekunge vadzidzi vakawanda vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Munyori mukuru musangano reZimbabwe National Students Union, ZINASU, vatapiwa naShechiriga vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinoshushikana zvikuru nekutekeshera kweCOVID-19, vakati zvakakosha kuti hurumende itore matanho akafanira.
Sekuona kwatinoita, nyika inenge yava kuenda zvepamawere maringe neCOVID-19. Naizvozvo tinoti kana zvichibvira hurumende nekukasira kuitira kuti tisarasikirwa neupenyu hweutano hwevadzidzi, vashandi uye vadzidzisi vezvikoro zvepamusoro, kana zvichibvira dai vambomisa kudzidza kuya kwavanoti face to face learning, vanhu vambodzokerazve mukudzidziswa kuburikidza neyavanoti online learning. Asi maconditions aya atakamboseta muna April 2020 ekuti zvikoro ngazvibve vanhu data vadzidzi vari kumba, nekuti kudzidza kufanira kumira, chinofanira kungomira ma face to face lectures. So hurumende ngaiite kuti zvikoro zvipe vadzidzi data, vaite zvingaita kuti vadzidzi vakwanise kuramba vachiaccessa education yavo.
Munyori mukuru musangano recollege lecturers association of Zimbabwe, Vanixon Madovi, vanoti sangano ravo riri kushushikanawo nekutekeshera kweCOVID-19 muzvikoro zvepamusoro, vakati vakatonyorera kuhurumende kuti ione zvekuita panyaya iyi, vachiti hurumende haina kunyatsopa mhinduro yakati twasa.
Pamembasi yedu nevana vechikoro vari pakaoma, saka response yakauya pakutanga zviri kuita neinstitution neinstitution. Mama institutions, ndinodaira Mutare Polytechnic eZuru yakatodzosa vana pagedhi. Masvingo Teachers College yakaita zvakafanana naizvozvo zvakare, kudzosera vana kumba. Vanogara mukati mudzimba dzemumakoreji vanenge varimo hakuna kwavari kubuda vachienda, nekuti temu yavo haisati yapera, yaifanira kupera musi wa31 July.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvedzidzo yepamusoro vaAmos Murwira, sezvo nharembozha yavo yange isingadavirwe. Hurumende yakazivisa neZuro kuti vanhu 242 vakabatwa nechirwere cheCOVID neZuro wekare munyika yose, uye kune vanhu 13 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vakasvika pazviuru 40 nezvinomwe makumi masere nevana 47,284 uye vanhu vafane chirwere ichi vave chiuru chimwe chete nemazana manomwe nemakumi mana nemapfumbamwe 1,749. Kusvika nezuro vanhu zviuru mazana mashanu nemakumi matatu nezvina nemazana mapfumbamwe nevatanhatu 534,906 vainge vabayiwa nhomba yechipiri. Uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Muzvare Louis Kapondo veShe Pivots, chirongwa chinotarisa nyaya dzekusimudzirwa kwevanhu kadzi, vari kukurudzira vana muzvinabhizimusi kuti vashandise dande mutande mukutengesa zvigadzirwa zvavo, vachiti izvi zvinovapa mukana wekutengesa kune vanhu vanogara munzvimbo dzakasiyana-siyana pasi rose. Mike Hove weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Kapondo.
Takaitawo project yedu inonzi She Pivots. Tikaitawo inonzi online survey yekuona kuti madzimai ari muZimbabwe dambudziko ravakasangana nayo kuburikidza pakaitikawo COVID-19 ndeapi. Patakaona zvakabuda imo musarudza mesurvey imomo, takabva taitawo training package yedu yekutrainawo madzimai online. Madzimai akati iwo anodawo kudzidzawo zvizere nezvekuti vangapindawo sei mumaonline platforms iwawo kuti vakwanise kuendera mberi nemabhizinesi avo.
Mambobata nyaya yedenda recovid-19, tiudzeiwo zvizere naizvozvo kuti ndeapi matambudziko avakasangana nawo pasi pechirongwa chelockdown uyezve nanhasi patinoonawo kuti pane marestrictions achiripo munyika.
Matambudziko akasanganikwa nemadzimai panguva yecovid ndeyekuti mabhizinesi akanzi avharwe. Kazhinji mabhizinesi edu emadzimai mazhinji anga asiri aya akarejestwa and anga asiri aya anonzi maessential services, so they were closed. Vamwe vakatosha kuti vochitangidza sei, mari yatange yatodyiwawo yebhizinesi yakatorwa ikashandiswawo kumba, mari dzacho dzikapera. Saka mamwe madzimai aiti anga ari mushishire kuona kuti vangatisimudzira sei mabhizinesi avo. Vamwe yange yatonyaya yekutoti makastoma anga kutofunga akatochinjawo vamwe vanhu bose, vamwe vakaramba vachienderera mberi asiwo vamwewo vakabva vamira. Saka vanga vari mushishi kutsvaga kuti makastoma angu ndomadzosa sei kuti aiwa ndadzoka mubhizinesi. Vamwe vanga vane dambudziko rekuti online yacho tinomupinda sei.
Tichionawo kakuti munyika nyaya yedheta vazhinji vari kuchema nenyaya iyoyo, ndeapi mashoko amungada kukandira kune vechidiki vanoita nezvemabhizinesi? Vari kutya kupinda munyaya dzeonline nekuti vanoti ini hangu ndozosangana nematambudziko akati one day ndakudya mari yebhizinesi ndichingoikanda kuonline iko.
Mabhizinesi ese akabudirira akaitwa iya inonzi investment. Saka tinofanira kuinvesta mubhizinesi redu muburikidza nekutotenga data racho tichitopindawo masaisai mevamwe imomo chikwiki tirimo. Otherwise tinosara. Vamwe vakukwanisa kusvikira makastomari kure navo nenyaya yekutengesa online. Ukangomirira pari mudhuzi, client base yako inenge iri shoma, but online unoona vamwe vanhu vanotoshipa maproducts vachitotumira kuti ndatoisawo something pabhazi kana pane mamwe macourier services aripo. Munhu ato client yatobhadhara ikatoti aiwa chero zvinhu zviri kwamutare ngazvisvike kuvip falls.
Vanga vari muzvare Louis Kapondo, nhengo yechirongwa cheShe Pivots, vachitaura vari parunare naMike Hove weStudio 7 vari muHarare. Mapurisa akanga akapakatira zvombo anonzi akakanganisa mafambisirwo ebasa parufu rwababa venhengo yeMDC Alliance muzvare Netsai Marova manheru ane zuro. Mawa mashomanana muzvare Marova vabva kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare ramajistrate muHarare. Thomas Ripasi anotipanyaya iyi.
Zvinonzi mapurisa akanga akapakatira zvombo akasvika pamba paichamirwa baba vamuzvare Marova, avo vano vemutevedzeri wemurongi wemisangano muboka revechidiki muMDC Alliance, ndokuvhiringidza mafambisirwo aiitwa zvinhu parufu apa mumusha wemabvuku. Zvakaitwa nemapurisa izvi zvinonzi zvakaita kuti vamwe vanhu vave parufu vasiye kuchema mufi, uye izvi zvakaitwa pasina chikonzero chakataurwa nemapurisa. Mutauri weboka revechidiki muMDC Alliance vaStephen Chuma vati zvakaitwa nemapurisa zvinoratidza pachena kuti hurumende iri kuramba ichishungurudza muzvare Marova, avo vanoti vakapambwa vakatotywa gore rapera vaine mumiriri weHarare West muparamende muzvare Johana Mamombe, pamwe nemwe nhengo yekomiti yepamusoro muboka revechidiki muMDC Alliance muzvare Cecilia Chimbiri. vachuma, vati vanhu vave parufu apa, vakadirwa utsi hunokachidza, zvakaita kuti vatize parufu.
Mapurisa vakauya, vari heavily armed, vakadisrupta funeral program yababa Marova. Hapana chikonzero chavakapa kunze kwekuti hungori utsinye chete werijimu yava Emerson Mnangagwa. Avo vari kutaridza kuti vakavenga Netsai Marova nevamwe vake Cecilia Chimbiri naJoana Mamombe. Nenyaya yekuti vatatu ava muna May last year vaka expose huipi hwehurumende yava Emerson Mnangagwa apo pavakataura kuti vaabductiwa uye kuti vakambunyikidzwa panguva yavanga vakaabductiwa.
Mutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vatiwo zvakaitwa nemapurisa hazviratidze hunhu, pakatariswa nyaya yekuti Muzvare Marova vari pakati pekuchema.
Vanhu vari kuita izvi kana kuti mapurisa vatumidzira kuti izvi zviitike havaremekedzi chivanhu vedu, havana hunhu, ubuntu havana, nekuti mhuri inenge iri pakuchema musure mekunge yarasikirwa nemumwe wavo, ivo ndobva vari kusvika ipapo vakatakura zvombo zvichizotadzisawo basa kufamba zvakanaka. Saka izvozvi zvinoratidza kuti senyika hatisina hunhu, zvakare hatizi kuremekedza chivanhu chedu. Saka ipapa apa tinopakurudziro kuhurumende nevakuru vemapurisa kuti vasaite zvinhu zvinoita kuti fosi yedu yepolisi isvibiswe.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vati zvakaitwa nemapurisa izvi zvinoratidza kuti hurumende haina kuzvipira kukoshesa kodzero dzevanhu, vachiti zvinoshamisa kuti vakapamba nekutocha Muzvare Marova gore rapera havasi kusungwa asi vakatadzirwa ndivo vari kuramba vachishungurudzwa.
Zvese izvi zviri kuramba zvichiitika nekuti mutemo hausi kubata mapurisa anenge achikanganisa vanhu vakapamba Netsai Marova, Joana naCecilia havasati vasungwa. Izvi ndo zvinokonzera kuti vaite manyawi ekusaremekedza kodzero nekuti mutemo hausi kuvabata. Tinokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ichengetedze mutemo, iite kuti kodzero dzevanhu vese dziremekedzwe.
Mutauri wemapurisa vaPonyati vati zvinonzi zvakaitwa nemapurisa izvi zvanga zvisati zvasvika munzeve dzavo, saka nokudaro vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi. Kuvhiringidzwa kwakaitwa vanhu vave parufu rwababa vaMuzvare Marova kwakaitikawo mushure memaawa mashomanana Muzvare Marova vabva kuburitswa muusungwa mushure mekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavanokapara nemusi wesvondo panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport pavainotambira hanzvadzi yavo yaiuya kurufu urwu. Muzvare Marova vanonzi vakatyora mutemo weCivil Aviation Act mushure mekunzi vakapinda nepamukova usingabvumidzwe, zvakazoita kuti vamiswe pamberi pedare raMajor Street neZuro vakazopiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 masvondo mashoma adarika kuti mitemo yenyika inofanira kutevedzerwa chero nani zvake, vachiti mutemo hautarise kuti munhu abuda mumba mani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vaibo vemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vatongerwa kupika mujeri kwemwedzi gumi nemishano zvichitevera kuwanikwa vaine mhosva yekuzvidza dare. VaZuma vakatadza kuenda kunomira pamberi pekomiti yaiferefeta uori muna kukadzi. Uori uhu hwakaitika panguva yevaZuma vaive mutungamiri wenyika. Pasi pemutemo yemuSouth Africa, vaZuma vane mazuva mashanu ekuti vazvipire kuvakuru vejeri kuitira kuti vatange kupika jeri. VaZuma ava vane makore 90 nemapfumbamwe vari kupetwa nenyaya dzine chekuita nekushandiswa kwemari zvisiri pamutemo kubva muna 2009 kusvika muna 2018. Mhosva idzi dziri kupomerwa mhuri yekwaGupta, zvikuru vanakomana vanoti Atul, Ajay naRajesh Gupta, ava vanonzi vaive pedyo zvikuru navaZuma. VaZuma vakaramba kuti vakapara mhosva idzi uye vakaramba kumira pamberi pekomiti yaDeputy Chief Justice Raymond Zondo vachiti yainge yakavamaka. VaZuma vari kupomerwawo mhosva dzekuba mari, kuburitsa mari munyika zvisiri pamutemo, kutengwa kwendege dzehondo, ngarava dzehondo pamwe nezvombo zvehondo kubva kumakambani ekuEurope. Yashika nguwe kuti timbozwa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemuEthiopia yatara kumisa kurwisana mudunhu rayo reTigray panguva iyo bato raitonga mudunhu iri pamwe nemauto vose vapinda muguta guru redunhu iri reMekelle, izvorambirwa nemufaro nevagari. Hurumende yemuEthiopia yakazivisa nezuro kuti kupedza kurwisana kuchatanga izvozvi. Mudunhu iri manga muine mhirizhonga yemwedzi misere. Dambudziko rechirwere cheCovid-19, kushanduka kwemamiriro ekunze pamwe nedambudziko rechikafu ndidzo nyaya dziri kukurukurwa nhasi nemakurukota ezvekunze kwenyika dziri muG20 ayo ari kusangana muItaly. Hurukuro idzi dziri kuitwa muguta reMatera uye ndedzekutanga makurukota aya achisangana panzvimbo imwe chete kubva muna 2019 pakatanga COVID-19. Kurukota rezvekunze kweAmerica vaAntony Blinken vaudza musangano uyu kuti kana pasi rose richida kupedza chirwere cheCovid-19, tinofanira kuwana nhomba dzakawanda munzvimbo dzakawanda. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rinoti kusvika musi wa9 Chikumi unove mwedzi uno, mhuri ine vanhu vatanhatu yaida madhora emunyika zviuru 40,562 ane 72 kana kuti $40,682.84 kuti ikwanise kurarama. Asi mutungamiri werimwe sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaPeter Mutasa vanoti mari iri kutaurwa neConsumer Council of Zimbabwe iyoyo yatove pasi kwazvo pachitariswa kukwira kwemitengo yezvinhu zuva nezuva.
Mari iyoyo iri kutaurwa neConsumer Council yatova pasi pasi tichitarisa kuti basket rao rine zvimwe zvinhu zvarisina zvakaita semakorogeti, mafuta ekuzora.
VaMutasa vanoti iyo mari yacho iri kudiwa nemhuri kuti irarame hakuna mushandi ari kukwanisa kuitambira sezvo vashandi vari kupiwa mihoro isina chainotenga.
Iyoyo 41,000 hakuna mushandi ari kuiwana mari iyoyo pakutambira kwake, vashomanana vangasvika pamari idzodzo.
Izvi zvatsinhirwawo nemunyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenya Shamyarira, avo vanoti mhuri nevanhu vatanhatu yave kutoda mari inoita madhora zviuru zvishanu pamwedzi kuti ikwanise kurarama nekuda kwokukwira kuri kuita mitengo yezvinhu.
Icho ndichokwadi kuti munyika munoka yatove chimishamiso kuti vashandi vachiri kurarama sei, vachiri kukwanisa kuenda kubasa sei.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vanorarama nekutengesa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vaSamuel Wadzai vanotiwo dambudziko rekushaya mari inokwanira mhuri ratonyanya munyika nekuda kwekuti vanhu vazhinji vave kuzvishandira, izvo zvinoita kuti vatadze kubata mari inoraramisa mhuri dzavo.
Mukatarisa mafigazi amatipa wayo vashoma vanokwanisa kunge vachitowana mari iyoyo, saka zvinhu zviri kutiomera kunyanya isusu vari muinformal sector.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti mari dzakataurwa neConsumer Council of Zimbabwe dzinoratidza kuti mutengo wekurarama muZimbabwe uri kuramba uchikwira zvikuru mushure mekudzikwa kwemutemo weStatutory Instrument 127.
Masvondo apfuura yatakatona zvinhu zvichikwira pakaparurwa Statutory Instrument 127 yakaita kuti zvinhu zvikwire even in terms of both my US dollars, even in terms of my Zimbabwean dollars.
Dr. Chitambara vanotiwo mihoro iri kutambirwa nevashandi mumapoka mazhinji iri kure kwazvo pachitariswa mari inonzi inodiwa nemhuri yevanhu vatanhatu iyi.
Vari kumagricultural sector vane minimum wage iri pa3,696 Zimbabwe dollars. Vari kutextile sector vari kuwana 13,000 Zim dollars. Vari muconstruction industry vari kuwana about 8,356 Zim dollars pamwedzi. Saka mari dzese idzi dzitori pasi pasi pe40,000 iri kudikanwa nean average family of 6.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei? Vashamiyarira vanoti
chiri kutodiwa ndechekutoti vashandi vachitobatana nevarimi vapeasants tiite confront hurumende iyi, kwete confront kuda kuibvisa kana tionesane pachena. Nezvinoizvi tiri kuona kurumbuka rezvemari vanonzi vamutoriude vakakuita $1,000,000 yavaakupa varimi yechichena vakambotorerwa minda vaivai. asi ndiye munhu anochete watinosangana naye patinoti kutswai patai negotiating forum kuTNF ndiye anenge ari government spokesperson.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima kuti tinzwewo kuti vanoti kudii nemararamiro anonzi ari kuita vashandi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo uye vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Asi nhaurirano dzemihoro pakati pevashandi nevashandirwi, kusanganisirawo vashandi vari pasi pehurumende, dzinonziwo nevashandi hadzisi kubudisa chimuko sezvo dzisina kwadziri kuenda. Nekuda kwaizvozvo, vashandi vacharamba vachinonga svosve nemuromo.
Kwazwai vateereri veStudio 7. Ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na8pm. Nhasi tiri kuzeya nyaya yekuti zvirongwa zvehurumende zvakanangana nekudzivirira kupararira kweCovid-19 zvine zvazviri kukanganisa here muupenyu hwevanhu munyika. Tiri kutarisawo nyaya yekumbunyikidzwa kunonzi kuri kuitwa kodzero dzemadzimai munyika. Mune Zimbabwe akanga nokuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano. Muineni Michael V.
Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave.
Yapera regaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Kanzuro yeguta reHarare nhasi yafumira kuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo panzvimbo inozivikanwa nerekuti Glenview Home Industry mumusha weGlenview 8. Chikoro cheMidlands State University chamisa zvidzidzo zvichitevera dambudziko rechirwere cheCovid-19. Vaimbo vemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vatongerwa kupika jeri kwemwedzi gumi nemishano zvichitevera kuwanikwa vaine mhosva yekuzvidza dare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.